mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikumi 12 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana matatu nemakumi matatu nevaviri, 332. Mamwe mapato anopikisa anoti hachisi chokwadi kuti vari kushanda nevekunze nechinangwa chekuda kubisa hurumende yeZANU-PF. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwasvika pamazana matatu nemakumi matatu nevaviri, 332. Izvi zvinotevera kubatwa kwevanhu gumi nemumwe vaine chirwere ichi nemumwe akachibata kubva kune mumwe munhu ari munyika anotozikanwa zvekare. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave makumi mashanu nemumwe, 51, uye vafa vachiri vana. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri, 200,000, vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vachidarika zviuru zvishanu nemazana mashanu, 5,500. Vapora vanodarika zviuru makumi mapfumbamwe nechimwe, 91,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni manomwe nemana, 7.4 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, avo vadarika mamiriyoni maviri. Vanhu vafa munyika iyi vachidarika zviuru zana rine gumi nezvitatu, 113,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana zvine gumi nemasere, 418,000. Vapora vachidarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu, 3.5 million. MDC Alliance anotungamirwa naNelson Chamisa pamwe neMDC inotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe anoti hachisi chokwadi kuti mapato aya ari kushanda nevekunze nechinangwa chekuda kubisa hurumende yeZANU-PF. Mapato aya anoti acharamba achienderera mberi achipikisa ZANU-PF murunyararo kuitira kuti munyika muve neutongo hwejekerere. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Shatwayo vanoti mashoko akataurwa negurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe ekupuma uroyi vanopikisa ZANU-PF ivo vasina mhaka yavakapara anokashikamadza bato ravo. Vashatwayo vanoti zvinokashamadza veruzhinji kunzwa mashoko akadai panguva iyo munhu wese ari kutarisira kunzwa kuti nyika ichabuda sei mumatambudziko ecovid-19, nzara, kushayikwa kwemafuta edzimotokari nekusafamba zvakanaka kweupfumi.
Vanhu vanonga vakatarisira kuti vatungamiriri ndo vanofanira kuuya nemhinduro mukutambudzika kwavo, asi vatungamiriri vacho vakuuya pazvivhitivhiti zvenyika yese vasina mhinduro. Vane mhinduro yekupomera, vane mhinduro yekutaura zvemakuhwa kuti ndakazonzwa kuti pamainhingi vanhu vakadya nenyama nezuro, ndakanzwa kuti pamainhingi baba nhingi vakazouya nehugu nezuro vachitaura kuti takanzwa makuhwa kuti hurumende ichapandukirwa. Zvinoratidza zvega kuti chavanokoshesa mukati moupenyu hwavo, chavanokoshesa ivo seZANU-PF kutonga kwavo.
Munyori mukuru muMDC yamuzvare Kupe vaDouglas Monzora vanoti bato ravo harisi kuronga hondo asi kuti rinoda kutora masimba pachishandiswa sarudzo.
Saka ava vanoshanda nanakasukuwere na nana Jonathan Moyo, nana Joao isu hatine inazo. Isu chatinoda kutora nyika ino, tichishandisa zviripa mutemo, tichishandisa constitution, mavoti ewanu. Ndoku saka tichiti tinoda kuti pave nesarudzo dzakachena, ruzhinji rwe MDC rwovota.
Mutauri wemubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition, Vamavela Sikumalo vanoti vakakashwa madzwawo nemashoko avakazembe. Vanoti masangano avo anoshanda zviri pamutemo uye hapana kana nengo imwe zvai yeCrisis in Zimbabwe Coalition ine chinangwa chekupidigura hurumende.
Saka kubuda vachitaura kuti civil society organ pane civil society organizations aripo ari kuda kubvisa hurumende zvisiri pamutemo yatingati pachirungu kuu. Mashoko enhema iyayo vanoita kuu tinovaziva muno muZimbabwe. Takaiona kuu ichiitika muna 2017 uye vanoi vakaiita vanozikanwa. Hazvisi zvinhu zvekuti tingaspekulate kana kuedza kufungidzira. Vakabvisa vamugabe pachigaro zvisiri pamutemo vanozikanwa.
Vachitaura muHarare nemusi wechipiri manheru vakazembe vakati paive neurongwa hwekuda kubvisa hurumende uhwo vakati hwaitungamirirwa nevamwe vakuru vakuru kubva mumapato anopikisa chikwata cheG40, dzimwe dzisondo dzemuno nedzekunze pamwe nemamwe masangano anoshanda akazvimirira. Vakazembe vakadoma mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Scala, vaimbove murongi wemusangano muzano PF vaSavia Kasukwere, muparidzi vatalent Chiwenga, sevamwe vavanhu vaive muchirongwa chekuda kupidigura hurumende icho vakati chaitsigirwa nedzimwe nyika dzekunze. Asi masangano akazvimirira nemapato makuru anopikisa anoti mashoko avakazembe akafanana nemunhu ari kutsvaga utamugate chaimo. Zvichakadai, dare pamusoro rinotarisirwa kunzwa nyaya yakakwidzwa neMDC Alliance yekuti muzvare kupe nechikwata chavo vabude pamuzinda weMorgan Tsvangirai House uyo vakatora svondo rapfuura. Imwe nyaya ichanzikwa nedare iri inyaya yakakwidzwa kudare iri nava Ian Makone, vanove mumwe wematrustee emuzinda uyu, apo vari kuti kambani yavo yeHarvest House Limited ndiyo muridzi wemuzinda uyu kwete MDC. Asi vamonzura nevamwe vavo vari kupikisa vachiti MRT House yakatengwa nebato ravo kuma2000.
Imba yakatengwa kuma2002, ndiyo zvinoratidza magwaro iwayo kuti registration yakazotransfer yakaita kuma2002. Asi imba yakatengwa nemari yakanga yawanikwa muna2000 yepolitical parties finances act.
Muzinda weMDC wagara uchinetsa nguva dzose panopatsanuka bato iri. Muna2014 pakamboita mutauro apo vatendai Biti nava Elton Mangoma vakabuda mubato mushure mokunetsana nevaive mutungamiri webato vaMorgan Tsvangirai. VaBiti navaMangoma vakaenda nemidziyo yebato yakaita semotokari pamwe nezvivakwa zvebato izvo zvainge zvakanyoreswa muzita rekambani yeLifonic Enterprises iyo yaive yavaBiti, vaMangoma navaFortune Gwaze sevakuru vayo. VaTsvangirai vakasara vaine Harvest House iyo yaive muzita rekambani reHarvest House Limited. Vakuru vayo vari vaIan Makone, vaJameson Timber naReverend Tim Nail panguva iyoyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Sangano rinomirira varairidzi reZimbabwe Teachers Association ZIMTA rinoti nyaya huru inofanirwa kunge ichigadziriswa nehurumende nekukasika inyaya yemihoro yevarairidzi, iyo inonzi nesangano iri yadzikira zvikuru zvekuti haichakwanisa kuraramisa murairidzi. Mutungamiri weZimta vaRichard Gundani vanoti pari zvino murairidzi ari kutambira mari yakaenzana nemadhora $35 ekuAmerica pamwedzi. Iyo mari inodiwa nemhuri ine vanhu vatanhatu pamwedzi yave pamadhora emunyika zviuru zvinomwe kuti ikwanise kungotenga chete zvekudya pasina zvimwe zvese zvinodiwa. Vashandi vehurumende vanoti vari kuda kuti mushandi wepasi atambire $554 emari yekuAmerica pamwedzi kuitira kuti akwanise kurarama. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvavashandi Professor Paul Mavima kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navagundani.
Nyaya huru inofanira kunge ichigadziriswa nehurumende yedu yomuZimbabwe inyaya yemasalaries yemuhoro wevarairidzi vemuno muZimbabwe. Mari inotambira murairidzi muno muZimbabwe yadzikira zvokusvika pa$35 tichitaura pari zvino. Mari iyoyi imari yokuti kana takatarisa mari yomuno muZimbabwe, murairidzi anotambira mari isingapfuuri 3000 RTGS kana Zim dollars pamwedzi. Iyo mari inodiwa yakataurwa nevanotipa mafiga emari vanotiudza kuti ivo mari inodiwa inofanira kunge ichisvika kuma7000 RTGS kana kuti Zimbabwean dollars, iri mari inongokwana chikafu bedzi, inongori bread basket.
Takanzwawo svondo rino zvichinzi hurumende ine musangano wetripartite negotiating forum wayanga ichitarisirwa kuita nevamiriri vevashandi vehurumende iriwo svondo rino. Pane chatichafamba here pamusangano iwoyo?
Iwo musangano watakambonzwa uchitaurwa nehurumende, vanhu vese vakanzwa kuti hurumende yakati tichaita musangano svondo rino. Hatisati tanzwa nezvavo. Zvanga zvakakosha kuti misangano iyoyi iitwe pachine nguva, uye vanhu vasangoudzwe zvemisangano inotora nguva kuti ibuditse mari. Dai zvaigona, paita nzira yokuti hurumende ingokaruka yagadzira nyaya dzemuhoro wevarairidzi pasina kusangana kwemazuva akareba nenyaya yokuti mitengo yapenga.
Tiri kunzwa hurumende ichitaura nenyaya dzekuvhurwa kwezvikoro musi wa28 July unove mwedzi unouya. Imiwo sangano renyu reZimuta rakamira papi panyaya iyo yekuvhurwa kwezvikoro?
Panyaya yokuvhurwa kwezvikoro, isu semusangano weZimbabwe Teachers Association tiri kuita zvese zvatinokwanisa kushanda pamwe chete neMinistry yePrimary neSecondary Education nokushanda pamwe chete nedare reParliament tichivachenjedza nokuvayambira kuti zvikoro zvinofanirwa kungovhurwa kana nguva yasvika yokuti zvinhu zvese zvinofanira kunge zvichigadzirirwa muzvikoro zvinoenderana nedambudziko ratinaro reCOVID-19 zvigadziriswe. Anonzi maPPE nechirungu iyaya, zvese zvinodiwa, mishonga inodiwa kuti inge ichishandisiwa kuti chikoro chinge chiri nzvimbo yakashambidzika, zvinge zvaunzwa nehurumende. Hazvigoni kuti zvikoro zvinzi vashandise mabhajeti avo echikoro iwo asipo mari yacho isipo kuti vaite gadziridzo idzi dzemaPPE, gadziridzo dzekutesta, gadziridzo dzakasiyana-siyana. Izvi zvinofanira kunge zvichiitwa nehurumende.
Avo vange vari mutungamiri weZimbabwe Teachers Union ZIMTA vaRichard Gundani vari paronhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, masangano masere anomirira varairidzi nezuro akaendesa gwaro kudare repamusoro redzimhosva achikumbira kumiswa kwekunyorwa kwebvunzo dzinofanirwa kutanga kunyorwa musi wa30 Chikumi. Masangano aya anoti izvi zvisaitwa kusvika zvese zvinofanirwa kuitwa kudzivirira varairidzi nevadzidzi kubva kucoronavhairasi zvagadziriswa. Gwaro iri rinodoma Zimbabwe School Examinations Council kana kuti ZIMSEC pamwe chete nebazi rezvedzidzo yeprimary nesecondary, bazi rezveutano, Civil Service Commission nebazi rinoona nezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu. Mutungamiri weAdhus vaObed Masaraure vanoti gwaro iri richatambidzwa kuvanhu vakadomwa mariri nhasi chishanu.
Tabva kunosiya mapepa chikumbiro chatiri kuisa chekuti matare amise kunyorwa kwemazamanishoni emuna June ayo atiri kuti achazokonzera kupararira kwedenda reCOVID-19 iro ringazoparadza upenyu hwevanhu vakawanda. Sezvo pasina matanho atorwa nehurumende kuchengetedza upenyu hwevana nevarairidzi pavanodzoka kuzvikoro, anove matanho atata nenguva tichikumbira. Saka mapepa ataisa kumatare achazenge achizoiswa kune vanofanirwa kutipindura, vanofanirwa kupindura chikumbiro chataisa kumatare vachazenge vachipiwa mangwana.
Vanofanira kupindura ndavapi vamadoma?
Zimbabwe Examination Council SIMSEC tine Ministry of Primary and Secondary Education tinewozve Ministry ye Public Service tine iyo Civil Service Commission toitawozve boka rere Ministry yekubata mari ye Finance ndo vatiri kutarisira kuti vachange vachipindura panhona dzatiri kutaura dzatiri kuti kana dzagadziriswa masamanishonda amire kunyorwa
zvimwe zvirumugwaro ramaendesa kudarira pamusoro redzimoshande zvipi
zvikukumbira matare kuti amise kunyorwa kwemazamanishoni kana hurumende ichinge isati yagadzirisa nyaya yepersonal protective equipment isati yagadziriswa nyaya yekuwanikwa kwemvura yekuti vana vageze maoko pasati pagadziriswa nyaya yekutestwa kwevana nevarayiridzi muzvikoro zvekuti nezvimwe zvatiri kukumbira kuti kana zvisati zvagadziriswa mahurumende damatare amise SIMSEC kuunganidza vana vachinyora mazamanishoni nekuti zvichakonzere njodzi yakakurisa paupenyu hwavo neupenyu hwevarayiridzi ndozvatikati ndodonzo guru
gwaro iri rabva kusangano renyu badze here kana kuti makasangana namamwe masangano anomirira varayiridzi
takabatana nemamwe masangano anomirira varayiridzi ese tiri kushanda tiri pamwe chete vakangotenderawo kuti isusatu tinyore gwaro rekutanga ravanoti Ford Afterfit tingori chiwirirano asi raigonangonyorwawo chero neumwe
asi hurumende yakabva kare ichitaura kuti haina mari yokutambirisa varayiridzi mari yokunze madhora okunze ekutambirisa varayiridzi
hongu tinoziva kuti mari vanayo tichitarisa upfumi hwatinahwo senyika tichitarisa mari zhinji dzavanobata tichitarisa marisitsi avanowana ekuexpota zvino tikatarisa mari iyoyo muregion muno mari yakatoti wandisei chaizvo mari iyoyo chainongoda ndeyekuti ikosheswe kuti angatange kupiwa ndeani dambudziko ratangoita nderekuti iri kuperera kupiwa mumaoko evashoma vachimba vadya yakawandisa vazhinji tisara tisina kana chimedu chatawana saka isu tirikungokumbira kuti vazhinji dzavanogowana vangotora chimedu chiduku doko vatipiwo zvekuti tidye nemhuri dzedu dzisafe nezhara sezvadziri kuita dzisaswere dzichigwesha zvadziri kuita
hurumendewo inoti vana vanofanira kunyora bvunzo dzavo saka vachiti vanoda kuzurura zvikoro zvine makirasi evana vari kunyora bvunzo vagozovhura zvimwe zvikoro zvese mushure maizvozvo chiya munoshora ipapa pachii
isu hatina kumbombira taramba kuti mazamanishoni anofanirwa kunyorwa chatiri kungotaura ndechekuti hurumende ngaitaure kuti yawana mari yakawanda sei yekutenga zvatiri kuda kuti zvitengwe zvatengwa here zvavepo mari yekubhadhara varayiridzi yavepo zvikoro zvedu zvodi zvovhurwa hondo yatinayo haisi yekuti zvikoro ngazvigare zvakavharwa aa tinotoda kuti zvikoro zvivhurwe asi tiri kuti zvinofanirwa kutanga zvagadziriswa ngazvigadziriswe
avo vange vari mutungamiri weatus vaobed masaraure vari parunhare kuHarare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi Financial Gazette nyanzvi mune zveupfumi dzinokurudzira hurumende kuti idzokere mukushandisa mari dzekunze dzaimboshandiswa munyika kuti zveupfumi zvimbogadzikana mufinancial gazette mekare hurumende inonzi yakasara isina mukana kunze kwekukanzura chibvumirano nekambani yedrugs consulting iyo yakanga yapiwa tenda yokutengesera hurumende zvokudzivirira coronavirus kana kuti personal protective equipment herald rinoti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vazivisa kuti musi wemuvhuro uri kuuya 15-10 izuva rokunamata nekutsanya muzimbabwe pamusoro pedambudziko recoronavirus yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
makadii pastudio 7 apo zitati tapera kosti ndan ini ndinorwadzwa nezvirikuitwa muzimbabwe edu vevana vashungurudzawo maopposition ava handizivi kuti zano inoda kuzotora sekuti ndivo vakazvarwa kwasinga nyika here kana vada kuti vatungamira voga here Asi chanda wona chango ndiwa para pale kuti kurudzira mu Zimbabwe ndechekuti pofunga maopposition parties nemalawyers varikudai kungosumba sumba nevakusvika pa police station pa central pa ngoti aiwa chitazoona kuti mimi munyika muno hamudi opposition muno sapira maopposition members aya pa central police vosungwa moyo yavo ifare pozana vakusungirwa zina bonus sina mhosva saka vanhu va Zimbabwe vati simuke hai zana yavo kuti shairira mandoro wadzesha.
Magadiko achamare studio 7 magadiko ana blessing zulu koma jonga vese nevari toro inawe donataura ishava kuZimbabwe kuti nokutendai nebasa ramunotitira vanaka iyi ndinovimba dai mugara makatsunga sematsungira amakaita tichingochamisa chiri chete ko iyo zari inogoda kuvhunduka inogovhunduke ichisunga sunga vanhu MDC kuvhunduka chatikwatara hunge unengaturikwa zvinotarira kuti chiripo chiri chavari kutya ivo vari kugonedzana chamisa vazozati vakadyiwana chamisa here chamisa ndiyo unotonga ngavangoona chamisa atonga vakapinda muofisi temu yavo yakutopera vasina zvavati vaita vambotonge munanga kwachangotonga chete kutocha vanhu ndochari kugona kutocha vanhu chete chechi hapana zvimwe zvinhu zvari kugona kuti ndirambanobudisira mazuva ange iwayo.
Mamuka sei vanhu pastudio 7 mamuka sei mamuka sei. Ya, toda kutaurawo zvangu panhawe kuti kamukati menyika yekwedu zvinoitwa namunangagwa izvi hazvina kumbosiyana nekudzingirira suriyosingabati isusu tiri vanhu vachamisa chamisa hatifi takamusiye chiro zvodi enda fokati bati nekuti zvavari kutiitira tikuzviona vakutotiwedzera kuti timude more kuwedzera kumuda kudarika zvavari kufungidzira. Ndiri pano zvangu pasouth africa apa ndo pandiri panapa south africa zita rangu andingataura nekuti mondi sezanup f dzinouraya todziziva kubva kudhara ya saka ndori mashoma atinawo maita mazi.
Madi vashamari vestudio 7 ini zita rangu ndoitwa v emutobe ndoda ngokutendai nenhau dzamunongotipawo dzechokwadi ngokumbira kuti dai mwari atichengeta pane urwere hwadai kutekeshera pasi rese inini ndikunzwa kurwadza zvisingaite nenhau yakaitwa nakupe nakomishi namwonzwa hawana basa nezvido zvevana vezimbabwe wa ndofunga kushupika kwedu kwatinoita tiri masango kunovafadza. Kufunga kwangu ndaifunga kuti dai MDC Alliance vakaita Koto Mwende aenda unodzingo mamembers ezanupf almost kana 6 anditora kuti mudhenda anozvibvuma here izvozvo anodzinga here vanhu MDC Alliance vanokwanisa here kudzinga member of parliament wezanupf timboona kuti zvinoita here haukambe kuti munhu MDCT anonodzinga member of parliament MDC Alliance mana tikutungamirwa nemapopo koma muna kwatinoenda tongozungai tiri pamwe chete panzvimbo imwe chete zvavangoda kuti vana vezimbabwe tingobatana hakuna freedom inoya tachingoita zvepenis peni nebepa hazvibatani izvi zvinongoda kuti tingobatana tinongorwisa kumusha ikoko ndiyo kuti freedom iwe.
Makadii apo pastudio 7 aiwa tinokutendai nebasa guru ramuri kutiitira kutitumira mashoko ekuti tinzwe kuti kumba kuZimbabwe uko chii chiri kuitika. Aiwa tinofara, rambai makadaro. Ndachida kuti ndipindure zvangu amai avo kuda vakataura nezuro kana kuti marimwe zuro wanga ari uchema chema kuti auma dai mabhodha avhurwa hongu mabhodha anogona kuvhurwa asi dambudziko riripo ndeiroro rekuti coronavirus kunetsa kwairi kuita muZimbabwe zvikungonzi chete munhu ari kudzika kusvika pabhodha ari kubva atonzi wedza une motikari yako mungava muri mubhazi motoenda ikoko uko kwamunonovharirwa kwamunenge muchindotestwa hakuna munhu ari kusvika kumusha kune mhuri yake ndozviri kurema ende vanhu vacho ivavo vari kutotora nguva yakareba Zimbabwean government handitombonzwisisi kuti inofunga sei. Aiwa ini chandingatocheme ndechinoticho dai korona yapera zvinhu zvatanga kudzokera panormal maita yenyu vateereri tiri kutendai nebasa rese ramunenge muchiita zita rangu ndonzi visa ndiri kumupumalanga Nelspruit South Africa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 tumirai mazu enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu, asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Muimbi wechidiki Damascus the Afro Guy uyo akanetsa mazuva apera nekambo kanonzi Kwende abura mumwe mutakunanzva unonzi Zororo uyo akaimba nemuimbi ane mukurumbira zvikuru munyika madzibaba Nicholas Zakaria. Ngati nzwei hurukuro yaaita na Blessing Zulu we Studio 7.
Hey, hey. Dama, senior lecturer, vakaedza kufamba hakuna kwavakasvika, vakaedza kudana hakuna akavadaira, vakaedza kumhanya hakuna kwavakasvika, vakaedza kuchema hakuna akavadaira. Zvinhu zvaoma mudzimba, miviri iri kungodzimba, zvaita tichipera simba.
Zororo riri kunakidza vanhu mukoma. Handizi kuti nyaya kuti panga paina mudhara Nicholas here kana kuti handizi kunyatsokuziva ipapo, but response yacho iri ku encourage zvisingaiti.
Saka makakwanisa sei kuti mukumbire madzibaba Zakaria kuti vange vachiimba nembi imi muri muhimbi wechidika ari kutotangawo kusimukira kudai?
Madzibaba Nicholas munhu ari simbo, ari easy kushanda naye, ari easy kuapproach. So ndakavanzwisa zvandakamboita before, so hazvina kunditorera nguva yakareba kusvikira vati yatishande tese. Saka ipapo ndopa zvakatozongotangira, ndobva tazongoitawo idea yeZororo, ndobva vangondibatsira vakandikorekta-korektawo, ndobva tatoshanda tese.
Iko zvino pane dzimwewo here dzimbo dzamuri kubika?
Masongs aripo mukoma. Tanga takamarekoda before lockdown zvekuti even kusvika next year anenge achingobuda. But haazodarawo because mamwe anoda mavhidhiyo and hatisi kukwanisa kumashuta mavhidhiyo acho right now.
Tinokutendai zvikuru mukoma Damascus nekupinda muchirongwa chedu.
Okay, thank you mukoma Blessing. Mova nezuva rakanaka.
Chidiki Damascus the Afro Guy achitaura parunare muHarare na Blessing Zulu West Studio 7 kambo kamanzwa kanonzi Zororo kanoimba na madzibaba Nicholas Zakaria. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana matatu nemakumi matatu nevaviri 332. Mamwe mapato anopikisa anoti hatisi chokwadi kuti mapato aya ari kushanda nevekunze nechinangwa chekuda kubisa hurumende yezanu pf. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.